Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechitatu 13 Chikunguru 2022. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chanhasi. Dzimwe nyanzvi mune zveupfumi dzinoti dambudziko rezveupfumi riri kuitika munyika rinoratidza kuti vari muhurumende havana chavakadzidza mumakore ose aya kubva nyika yapinda mumadambudziko akadai. Makambani emuno ari kutengesa zvinhu panze kwenyika kana kuti maexporters vapa kuzobhadhariswa mitero yemagetsi nemadhora ekuAmerica pamwe chete neimwe mari yekunze inoshanda muZimbabwe. Komiti iri kuferefeta zvakaitika musi waJanuary 6 inoti ine umbo hwakawanda hwokuramba ichienderera mberi nenyaya iyi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Vaimbova gurukota rezveupfumi uye vari mutevedzeri wemutungamiri weCitizens Coalition for Change vatendai biti vanoti dambudziko rezveupfumi riri kuitika munyika rinoratidza kuti vari muhurumende havana chavakadzidza mumakore ose aya kubva nyika yapinda mumadambudziko akadai. Mashoko avabiti aya anouya zvichitevera kusagadzikana kwakakonzerwa nekutarwa kwemitengo yezvinhu iri mumadhora ekuAmerica nevamwe vezvitoro pamwe nevamakambani anogadzira zvinhu izvi. Bazi rezvemari svondo rino ritange kutevera vamwe vemakambani vari kutengesa zvinhu zvavo nemari yekunze. Asi gurukota rezvemaindastiri amai Sekai Nzenza vakaudza Studio 7 nezuro kuti kunyange hazvo zvinhu zvakaoma kudaro panofanirwa kugarwa pasi nevemakambani pachitaurirana kuti pagogadziriswa sei. Jonga Kandemiri weStudio 7 aita hurukuro navabiti pamusoro penyaya iyi.
Noratidza kusanzwisisa ikonomi, zvinoratidza kusafunda. Chiri kuita kuti zvinhu zvikwire, chiri kuita kuti makambani achaje maus dollars, inyaya yekuti kwavari kuzvitenga kwacho vari kutengawo nemaus dollars. So vakatengesa nemari yemuno isina basa, vanozotadza kuzoriplenisha maself oita maempty. Zvoreva kuti kana uri permanent sekita rakangwara kana nini takangwara, unotodaidza makambani aya motobvisisana, mobvumirana kuti what is the solution, kwete zvongotora shamu nechibhakera, shamu nechibhakera. Hakuna kwatinosvika nazvisi. Ginyanomiti hazvisenze, economics dzekusembera sembera hazvisenze, economics dzekick and hope hazvisenze. Vakomana ava vakoniwa, vakomana ava vatadza.
Asi nyaya yekuti vari kuti mari yemunyika haisi kushandiswawo panguva imwe chete yavari kuti mari yekunze inge isingatambirwi, vanoda kuti chii chiitike?
Ndokukonywa kwachoka, because ivo ndo vakatoburitsa musi wa27 June Mutuli Nguba akatoita press conference yekuti mamultiple currency regime anenge ako for 5 years kusvika October 2025, pachapera NDS. So kana vadaro zvoreva kuti price yamo US dollar, because dzimatendera izvozvo. Then vakati aiwa maprize yese ndeemuZimbabwe dollar, but vakati munhu wese mari dzese dzaakutenza, zvoreva kuti you can charge anything in US dollars or RTGS.
Tiri kuona kuti vashandi vabiti munyika vari kutambira nemari yemunyika, asi zvinhu zvaakutengeswa nemari yekunze. Pane kufambidzana here apa?
Hapana kufambidzana, ndosaka mushandi anuna nenhamo. mushando unonga shoshe nemuromo zvaibotaura navatangirai mushando akwangwaya kune gwaro raburitsa reWorld Bank kuti 5.4 million muZimbabwe Zimbabwe akurarama ne US 190 dollars zvoreva kuti mushando akwangwaya that's why vashandi vari kusungwa vari kurwirana kodzero dzevanhu vakafanana namuticha Obed Masaraure vanhu ngavabhadhara US dollar option ngaibviswe kutarwe maUS dollar maexport surrender requirements ngadzibviswe
avo vange vari vaimbo vegurukota rezveupfumi muhurumende yomubatanidzwa uye vari mutevedzeri wemutungamiri webato reCitizens Coalition for Change vatendai biti vari parunhare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Makambani emuno ari kutengesa zvinhu panze kwenyika kana kuti maexporters ava kuzobhadhariswa mitero yemagetsi nemadhora ekuAmerica pamwe chete neimwe mari yekunze inoshanda muZimbabwe. Izvi zvinotevera kubvumidzwa kwekambani yeZesa nebhanga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe kuita kuti vaite izvi nezuro. Munyori mukuru wesangano rinomirira vashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions vaJafet Moyo vanoti dano iri rinoratidza pachena kuti chero mapazi ehurumende haachadi mari yemuZimbabwe kunyange hurumende ichiramba kusendeka parutivi kuitira kuti kushandiswe mari yekunze.
Zviri pachena kuti kana iyo maservices egovernment akasiyana siyana including maparastatals akuramba mari yavo zviri pachena kuti imari iri kuramba nemarket. Zvatakagara chingotaura nguva nenguva kuti hau hurumende munoti imimi vanhu ngavashandise mari yemunomu imimi hamuchaiti mari yacho. Saka zviri pachena kuti mari yarambwa iyoyo kana vakutoda kutenga tingati machinery kana vanoda kusevhisa machinery dzavo vachada mari yekunze kwenyika saka yemunomu haishandi. Saka tingangoti zviri pachena kuti market yaramba ivo vakutovhuma zvekare kuti market yaramba that's why ivo vakutoramba iyo mari yemunomu vakutobhila ke nemari yekunze kwenyika. Zviri pachena kuti vari kubvumirana nevanhu kuti mari yemuno haisi kushanda ngaisendekwe pasaidi vanhu vashandise mari iri kutambirwa nemarket.
Saka kana vachibvumawo vehurumende kuti dhora reZimbabwe harisisina simba sei vachiramba kurisendeka parutivi kuti kushandiswe US dollar sezviri kukurudzirwa nevamwe?
Kusavhuma kuti risendekwe pasaidi inyaya yekuti pane kabenefit karipo kana richirimo nenyaya yekuti kana takuenda panyaya dzemaelection vakutoda mari vanokwanisa kumanyisa mamachines avo tingati printing vanoprinta ke mari yokushandisa ivo. Saka pane zvinokuwanika pakuti mari iyoyo igare iripo. Taona zvekare vachimhanya nemaproject towards maelections.
Rajafet Moyo ndivo munyori mukuru wesangano revashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions vanga vachitaura parunare naNtungamiri Nkomo weStudio 7. Gurukota rinoona nezveupfumi vamutuli Ncube pamwe chete nagavhuna weReserve Bank of Zimbabwe vaJohn Manguja vanoti kusendekwa kwedhora reZimbabwe parutivi hakugoni kuitwa nekuti uku kunenge kwaakuuraya upfumi hwenyika zvakanyanyisa. Zvichitevera musangano wemasangano anorwisa uori muAfrica wakaitwa muBotswana mari mwezuro, rimwe sangano rinorwisa uori Anti-Corruption Trust of Southern Africa rinoti musangano uyu hauna zvaunobatsira zvikuru sezvo nyika dzemuAfrica dzichingosaina magwaro asi dzisingaiti zvinenge zvabvumiranwa. zvivari kurwisa uori muAfrica rakatarwa nesangano reAfrican Union rinonzi Africa Anti-Corruption Day. Mukuedza kurwisa uori, Zimbabwe yakabatana nedzimwe nyika dzekuchamhembe kweAfrica nekumawirira dzakaita seSouth Africa, Namibia neRwanda mukunyoresana chibvumirano chekurwisa uori. Vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano iri vaAlois Chaumba vanoti kunyangwe hazvo Zimbabwe yakacherechedza zuva iri ndiyo yeimwe dzenyika dzisingashandi nesimba mukurwisa uori.
Misangano yakadai dai nyika dzemuAfrica vakuru vadzo vaine chidoka doka chekupedza uori yaikwanisa kubatsirana nekuti vanhu vanokwanisa kupanana mazano uyezve kurodza mitemo inobata nyaya dzeuori. Asi zvatinoona ndezvekuti kazhinji kazhinji nyika yakafanana neZimbabwe inomhanyira kunopinda mumisangano iyoyo ichinyorana zvibvumirano zvimwe zvichiko nedzimwe nyika dziri mumisangano yakafanana neiyoyo. Asi chidoka doka chikurwisa uori hapana.
Saka vachaomba imi sesangano reAnti-Corruption Trust of Southern Africa munozviona sei?
Sekuona kwandinoita ini kana sekuona kwatinoita seAnti-Corruption Trust of Southern Africa, tinoona kuti uku kungowo kupedza nguva vanhu vachindawo kunodya mari kana kuti kumbofamba vachiona nyika, nekuti kazhinji kazhinji tinoona kuti hapana zvinombobudirira. Ngatitorei mufananidzo kana kuti musomoenzaniso kuti Zimbabwe yakanyorerana chibvumirano kana kuti imember yeSADC organ on elections ine zviga zvinodikanwa zvairi kutadza kutevedzera. Saka handioni ichikwanisa kuzotevera zvimwe zviga zvinenge zvichidiwa zvinorwisa uori. Nyika yedu yakasimbira pamuromo sepinjisi, inotora mbiri yekungotaura pasina zvaunenge vachiita. Saka handioni zeki ichibatsirikana pamisangano yakadai, asi kuti bedzi inoda kuti ingokwanikwanawo pamisangano kana kuti magroups anenge achingoitwawo muAfrica. Asi zvekuti vangaito zvingabatsira nyika hapana, nekuti muno chaimo chaimo vanongoedza nguva zhinji vanopedza vachisunga vanhu vanofungidzwa kuti vari kupokana nehurumende.
Zvingaitwa neAfrican Union kana kuti neSADC pamusoro penyaya dzeuori ndezvipi vachaomba? Chii chamungada kuona chichiitwa nemasangano iwaya anoti anorwisa uori?
Zvatingadi kuona zvichitika ndezvekuti African Union kana kuti SADC inofanira kunge ine iya inonzi pachirungu peer review mechanism, kuona kuti mitemo kana kuti maaims and objectives akaiswa masangano anorwisa uori iwaya ndozvavari kuita here, uye vachionawo maprogress reports. Nokuti kazhinji kazhinji tiri kuona kuti nyika dzinongomhanyirira kuda kuita comply nemitemo inenge ichibva kuUN kana kuti kuSADC, kunzi vanonzi iwo vari kuzviitawo asi pagiraundi hapana chiri kuitika. Saka muZimbabwe senyika sesagurudzo dzedu takaona kuti Zimbabwe inomhanya kuinda masangano ese zvawo anenge aitwa kuti ive memba, asi chabuda hapana.
Vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano reAnti-Corruption Trust of Southern Africa vaAlois Chaumba vari parunhare muHarare neStudio 7. Nyanzvi munyaya dzezveutano uye vari chiremba Dr. Norbert Chitoa vanoti uwandu hwevanhu vari kubatwa nezvirwere zvepfungwa huri kuwanda munyika, uye vazhinji havasi kuenda kunorapisa vanhu vachiti ndezvechivanhu. Izvo zviri zvinhu zvinokwanisa kurapika kana munhu akawana rubatsiro chirwere chisati chakomba. Dr. Chitoa vanoti zvimwe zviri kunyanya kukonzera zvirwere izvi kufungisisa, kutora zvinodhaka nemamwe matambudziko ari kukonzerwa nemamiriro eupfumi hwenyika uhwo hwaenda kumawere nedenda reCOVID-19. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naMarvelous Muhlanganya uye naDr. Chitoa nezvenyaya iyi.
yakura yezvino pane nguva iyo vazhinji vafunga dziri kurasika ende isusu tagara tiri vanhu vanorimi vanongozviti haandi zvechivara vanhu vanongosiyiwa achipemba chokamudzira chinonzi haandi zvokumusha kwavo saka hapana naanisa kunoti vanorapa asi vanhu vavarapwa ivavo vanoita mushi but isusu kudzidzisa kwechisusu tetichenya yechisusu yange zvitova neimwe nzira
zvii zvingatariswa kuti muti muone kuti munhu pari zvino aiwa pfungwa dzinenge dzatirasikei kana kuti ari kushushikana nepfungwa dzake masymptoms acho ndapo
mumba yega yega vanhu vanoziyana pachavo kuti nhunguyo akamira so akamira akamira so hapana akuita zvizvisikachaendera neizvozvo zvinoreva kuti pane zvaasikeite pfungwa dzake dzaatodzikanganisika asi iye zvinezvika dzimwe dzinonyanya kukanganisika pfungwa nenyaya yemadrugs madrugs akushandiswa zvakanyanya nokuti inobi inhamo here yapinda munyika yawanda saka ende vana vechikoro vakapedza mabasa avo neakapedza chikoro saka anoshaya chekuita
saka paamira pakadaro munhu anofanira kuita sei kana aona kuti pane hama yaita dambudziko uyezve kuti kana mwana ari kuwanikwa iye achitora zvinodhaka
unowo mutine mari yehabitation centers ati wandei dambudziko ira tokona tobatisa zvakasimba nokuti zvawanda saka vazhinji tinatumira kuti vaende kupi marehabitation center yavo ogadzirisa ende vanenge vasikapfungwa woendwa kumuzvipatara wopuwa mishonga yavo zvinhu zvogadzikana
panyaya yekushushikana nepfungwa nekurasika kwepfungwa munokurudzira kuti vanhu vaite sei nokuti tinoona zvakana pane zvimwe zvirwere zvezvinenge alzheimer kukanganwa nezvimwe zvakadaro tiri kunzwa vanhu vakawanda vari kuti vashaya hama dzavo zvinomboratidza sei kuti munhu asvika panguva iyo
munyika yaye nemunhu daizo achikura anenge akukanganwa zvokuti kana even atoda kuziva imwe mumba chaivo chavo motoziva kuti chapinda asvika museji yealzheimer za dimendi yapinda saka anofanira kuenda kuchipatara stress
avo vange vari nyanzvi munyaya dzezveutano uye vari chiremba Dr. Norbert Chitowa vachitaura naMarvelous Musanganya uye weStudio 7 vari muHarare. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Magadi vana mukomata nanoka wande navamwe vandina kukwanisa kudomana mazita ina hangu ndoda kumbotaura hangu pamusoro peimwe nyaya inondibata nyaya yakaita semachaina awo anoshora kudzividza vana vechizvagwa nzvimbo yezimbabwe chinoitika ndechekuti chero mukuru kuti mukamangara hazvishandi nokuti chaina yagara yakatobvisa nevakuru vari muhurumende yezanupiefu saka zvinotora nguva yokuti zvigadziriswe ende hazvigadzirisiki nokuti izvezvi vakadovakigwa pariamende kureva kuti nechimwe chikamu ndeimwe nyaya inodopa kudoti nyika yedu yezimbabwe inodova pasi yakadokolonizwa nemachinese avo kugara nokugara vanonyatsoziva kuti pariamendi iyi ndeyavo haisiri yevanhu vatema ndeyavo vachazotitonga nguva yavo yakwana
shoko rangu randinaro pano nderinoti taikumbirawo kuhurumende kuti itsvagowo plant inogaya mafuta achibva muruninga nokuti runinga rwatinorima kuno kubhikita nokuchiresi district kunoku runongotorwa nemakorokozo matanzi nematanzi vachibuda naro vachinda naro Mozambique kunonzi kwanzi kwachingove vachititengerawo nesikimani sa taikumbirisawo kuti tinzwe kuti chirimwa ichi hachina kukoshawo here mukati menyika ine yezimbabwe kuti chigone kutengwawo muno tichipuwawo mari iri nani pano kungotorwa zvinhu zvedu zvichibuda kundodhevheropa imwe nyika isi tichitambura isi tichiziva kuti agriculture ndo bread basket yenyika ndaikumbirisawo chose kuti chichemo changu ichechi tisvikewo kuhurumende kana pane vangadai vakateera vanogona kuchisvisawo vasvisewo kuhurumende nyaya iyoyo kuti runinga rwedu runongotorwa ruchinanga kuMozambique kundoita madevelopments ikoko ndini lesi yasirekesa kudamba kuno kwachiremwa remwa kubhikisa
ndichiti inini munhu kana wamhangara mhosva yako kuna chief aidha kuna sabu ndichiti iwe mhosva yangu ndoda kutongwa nanhasi kana kumangwana Saka mozogara mozoona na moudzana kuti aiwa mhosa hatichaitongiba taona kuti mhosa iyi hatataurirani chifu yana kuti chabhuku vane mvumo here yekuzoti anzi aiwa chiuyai ndikutongei chete nekuti makamhumhangara zvinoita here kana zvichiita mundipewo ansa yacho asi ini ndikuti mundibvunzirewo muzimbabwe mutemo watinawo muno kuti zvinoita here kuti ini ndabvunza ndamhangara mhosva yangu ndozoti inini aiwa mhosva yangu handichadi kuti iende mberi kunonzi kuisidhura kesi handiti saka ndozoti handichadi chifi kana kuti sabhuku wochiti huya ndikutonge chete by force zvinoita here ndo mubvunzo wangu pamhepo pastudio 7
uyo hamwe anonzi mugwadiyo mashoko anotaura uyo gwadiyo anobva ataura mashoko ekuti kunge kunzi vese vanokutaura kuti mari dzirichera muzvichero hazikufamba zvakanaka iye obva aita kunge vanhu vese vanotaura tingashazvitubu zviri pachena iwe ana muturi mudu vese vanotaura kuti mari dzifamba zvakanaka iye mugwada akutoti kupi 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 munhu anonzi mugwadiyo ndiye munhu auraya nyika umwe anonzi mugwadiyo iye mugwadiyo akaita seku vanotaura seku musangana akaberekwa nezano here mwana wezano here anodei zvinhu zviri pachena kudare sokubiwa vanhu vari kubirwa zvinhu kudai zvo vanhu vari kutambura zvichirwa zviri muno zvese zvinoronga muzimbabwe vanhu vodya zvose nemuromo
o vanhu vari muno votinzira palive tok vana vhusangwa vasingagoni kana nekupindura mubvunzo haabvunzwa anotomakisa nyika kuti ndiwe kuzimbabwe todzano kutopindura mubvunzo wabvunzwani akomana dana varongozhiwo mari dzenyika akadzidza here haatozivi kana kupindura mubvunzo anobvunzwa nekuko achimhanya nekuko tine dambudziko chaii idambudziko hombe wabvunzwa zvakanaka nevarumawo titaurire madhamu maviri chaiwo watadza kudoma kana rimwe chauda madhamu ara 19 tonyadzisa varume vanhu tiri kutambura kumaruva kuno asi vachitaura kuti kune chikafu chacho chatakarima chishoma chikafu ichocho vari kuya vachititovera zvemutsimba zvokutouya nemapurisa kuti tikaramba nacho vanoti nyika yacho haisina rugare ndikwedu kuno kumapanya ekumakonde kuti noiwa
moroi 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 vawande makadii henyu ndiva masunda nemhuri yavo ndirangopamidzira hangu pana chirumanzavo vachirumanzi tirangovayambira kuti ngavazvidzore kutaura kwavo zvikuru zvinhu zvinei zvichionekwa nevanhu zvakashata ne saka mofanira kuzvigadzirisawo kuziva kuti vanhu vari kutambudzika zvakadii munyika imi vachirumanzi vava munhu mukuru zvikuru hamufaniri kuita zvinhu zvakadaro izvozvo zvinhu zvakashata zvemumitsigira izvozvezvo itai zvemunoziva muri kuzviona zviri kuitika pati muroramba muchisimbira zvinhu zvakashata hatisi kuti zvakashata zvemunotaurai zvinhu zvinovaka vanhu zvekuti zvionekere zvinhu zvinhu zvakanaka svede kuramba muchidzvanyidzira vanhu maitanyu zvikuru sam uye nezuva rakanaka zvikuru mwari akukombore zvikuru tange
avo vange vari nyanzvi munyaya dzezveutano idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp nhamba dzinoti 001202465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika komiti iri kuongorora zvakaitika musi wajanuary 6 gore rapera inoti iri kuwana umbowo hwemhosva dzakawanda dzakaparwa musi uyu tabata dr frank guni kuti vatiudze zvizhinji
komiti yejanuary 6 ikomiti kana kuti chipande cheparamende yekuno kuamerica chehouse of congress chiri kutsvagurudza nekuongorora mhirizhonga yakaitika musi wandira 6 apo paigarwa pasi nedare reparamende kuti risarudze zviri pamutemo vajoe biden semutungamiriri wenyika yeamerica yavanoti certification kuti vanhu vanzwise ipapo regedzai ndingoti muchidimbu zvinoitika sarudzo dzekuno kuamerica kana vanhu vapedza kuvhota purezidendi haabve angoita purezidendi ipapo zvinozoitwa ndezvekuti dunhu rega rega kana kuti state yega yega inosetifaya kana kuti inoyesa runyoro rwayo ichibvuma kuti kustate kana kuti kudunhu kwavo idzi musarudzo dza president zvabudamo ndezvakati asarudzwa ndee kuti ave mutungamiriri wenyika mutsvandinhingi mavhoti iwayo kana kuti matsamba iwayo anozotumirwa kucongress kudare reparamende dare reparamende rogara pasi na vice president anenge aripo panguva iyoyo dare reparamende ndiro rinosarudza zviri pamutemo kana kuti ndiro rinosetify kana kuti rinokwenenzvera nekusimbisa zvinenge zvabuda mumagwaro abva kumatunhu.
Dr. Guni, vamwe vateereri vangada kuziva kuti chii chakaitika apa zuva iri.
Musi uyu pakaita mirizhonga isati yamboonekwa muno muAmerica nevatsigiri vavatrump vairamba kuti vatrump vakatyiwa vakanga vakokerwa navatrump vakauya kucongress kana kuti kudare reparamende muno muWashington DC vakaita mhirizhonga yakatyisa yakaurayisa vanhu nekuwadza vanhu vakawanda chaizvo. Pakafa vanhu vanokwana vashanu rinosanganisirawo vechipurisa vakarova mapurisa vakapwanya kupinda mudare reparamende zviri kunze kwemurawo vakaita mhirizhonga yakakurisisa isati yamboonekwa muno muAmerica. Saka komiti iri kuongorora kuti vanhu ava vakange vaumbouya sei kuzoda kupidigura hurumende kana kuda kurambidza democrats kana kusarudzwa kwemutungamiriri wenyika zviri pamutemo. Ndiani akanga ambovapesvedzera?
Kusvika pari zvino komiti iyi yawanei mukuferefeta nyaya iyi?
Mukomiti iyi pari zvino vati vawana umbowo hwakati wandei chaizvo hunobva kuvanhu vakasiyana siyana vazhinji vacho vaiva nechokuita nehofisi yavatrump kana kuti upresidendi wavatrump uye vatsigiri vavo nevamwe vanga vari mudhuze dhuze zvipangamasano zvavatrump. Umbowo hwati hwabuda pari zvino huri pachena ndehwekuti vanhu havana kungouya, yanga isiri yatingati muchirungu spontaneous kana kuti changomukira mumakumbo. Uhurongwa hwakatorongwa nevanhu vaitsigira vatrump ivo vatrump vari pamberi pacho. Saka umbowo hwati hwabuda pari zvino ndehwekuti vanhu vakabva kumatunhu akasiyana siyana vakauya kuti vazoshandisa chisimba kurambidza paramende kuti iite basa rayo rekuita zviri pamutemo kuti vachisarudza kuti mutungamiriri wenyika ndiani. Saka iyo mhosva iyo yati yabuda iyoyo anonzi maseditious act kuri akuti kuda kupidigura demokrati kana kupidigura hurumende zviri kunze kwemurava achishandisa masimba eugandanga.
Dr. Guni, vatrump vari kufungidzirwa kuti vakapora mbozha dzipi?
Dziri kunenerwa vatrump panyaya yejanuary 6 ndedzekuti chekutanga vatrump ivo pacha havasitomboramba vari kubuda pachena vari kutoramba vachitaura izvozvo kuti havasi kubvuma kuti vakadyiwa pasarudzo. Saka vari kuti ivo nekuti vari kuti havana kudyiwa vari kutoti ivo vaBiden vakabiridzira kuti kunge vari mhosi anova manyepo ndo mhosva yekutanga yokuramba zvakabuda musarudzo. Vatrump vari kunenerwawo zvakare mhosva dzokuda kufoterekedza kana kuti kumanikidza hurumende dzematunhu kuti dzibirire sarudzo. Vatrump vari ndo mhosva yekutanga yekuti vari kuramba zvakabuda musarudzo zviri kunze kwemutemo. Yechipiri ndeyekuti vakada kumanikidza vashandi vehurumende dzematunhu kana vehurumende hombe kana kuti federal government kuti vachinje zvabuda musarudzo dzakanga dzasarudzwa nevanhu. Yechitatu vatrump vanopomerwa mhosva yekupesvedzera nekukoka vanhu kuti vauye vazoita mhirizhonga muno muWashington DC. Yechina ndeyekuti vatrump vari kunenerwa zvakare mhosva yekuda kutadzisa paramende kuti iite basa rayo zvinova zviri kunze kwemutemo. Saka mhosva idzo dzidzi dzakati wandei dziri kuramba dzichiuya sezvatiri kuona kudariso kuti vanhu vaishanda navatrump vamwe vacho vaakubudawo vachienda kucongress kana kuti kudare reparamende vachinopa umboo neuchapupu hwavo nezvavanoziva nezvakaitika uye mafambisirwo akaita nyaya yese nevatrump neboka ravo.
Ndiri muWashington DC, ndini Tanonoka Wande ndichiti moshera zvakanaka.